Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tasvika taona gwaro rakaita zveiruru rabva kune vanoona nezvekaribha dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashoma nokuti mvura yavashoma. Toti kuhurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira.
Zambezi River Authority inoyambira kuti mvura yekugaya magetsi mudhamu rekariba inogona kupera mwedzi unouya.
Vana vakange vakawandisa, murayiridzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murayiridzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Mamwe masangano evarayiridzi anoti hurumende inofanirwa kupinza basa varayiridzi vanopfuura zviuru zvinomwe, uye mari inopiwa varayiridzi inofanirwa kukwidzwa kuti vafarire basa iri. Tichakuudzai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup nezuro nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZambezi River Authority kana kuti ZARA yanyora tsamba kuhurumende yeZimbabwe nevamwe vane chekuita nezvebasa rayo rekufambisa zvinoitika murwizi rweZambezi, kusanganisa kugaiwa kwemagetsi. Tsamba iyi inoti mvura mudhamu rekariba haina kumira zvakanaka, ichiti izvi zviri kukonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Vanhu muZimbabwe vanofanira kutarisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo zvichinzi uwandu hwemagetsi anogaya kukariba hucharamba huchidzika. Mugwaro iri mukuru weZambezi River Authority vamunyaradzi munoda wafa vanoyambira kuti kana manairo emvura akasachinja kana kuwedzera, umwe yemichina inogaya magetsi uchadzimwa uye dhamu rekariba richapererwa nemvura yekugaya magetsi mwedzi unouya. Muchinafundo Elliot Masocha vanoti chinokatsamadza ndechekuti hurumende yagara ichiziva zvose izvi uye ichienda kumisangano mizhinji inoita hurukuru dzezvekuchinja kwemamiriro ekunze, asi hapana chairi kuita pamusoro pazvo.
Ndinoona kuoma chaizvo kwezvinhu muZimbabwe, kuomeserwa kwavamabhizinesi nokuti vamabhizinesi kuti vange vachiita basa ravo rokutengesa zvavanotengesa vachipa vanhu mabasa, hunge vaine magetsi ndiwo anofambisa zvose zvavanoita. Saka zvatiri kuona apa ndezvokuti vana mabhizinesi angava madoko, angavawo kuwerega, angavawo kuita zvimabhucha zvavo, magetsi zvaakunzi achatozoramba achinetsa. Chinongoreva pachena kuti upenyu hwazvizvarwa zvomuZimbabwe vari muZimbabwe upenyu hwavo hucharamba huchioma zvakanyanya. Asi tinohwa isu misine nguva hurumende ichitipromisa kuti tazoenda kumupresidenti, vazoenda kuMozambiki vachandotaura zvamagetsi zvakati vagouya nawo, tikawazve kuti vaita magetsi ezuva kwakati kwakati, tikawa kuti vavandudza hwange. Nyaya dzose idzodzo hadzina kwadzinotisvitsa. Tinozogumbura ndochokuti isu tinozoti tasvika taona gwaro rakaita zveiruru rabva kune vanoona nezvekaribha dhemu kuti mageta achabvako achaita pashomana kuti mburai vachoma toti ah kuhurumende zvaiziziva zvose izvi inogonyeperei yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira nyaya yokushayikwa kwemvura nokuda kwokuchinja kwekunze climate change iya haina kutanga nhasi
saka profesa tingati apa imhosva yehurumende yezimbabwe here
zvose nekambani yezesa yachoni nokuti kambani yezesa ikambani yehurumende imhosva yehurumende vanozviziva zvose izvi vanoenda kumisangano nguva nenguva inotaura pamusoro pekumira kwekunze climate change vanenge vachiongorora vane uteshe njere dzose dzokuongorora mafambiro anoita mvura inenge ichipinda mukaribha namamwe madhamu ese vachiona kuti uku uku hakuchanyanyi kunaya mvura tinoziva isu kuti kukayao dhemu ike zvine izvi kune zviri kuvakwa zvekare ikoko chinoshandisa zvemvura isu tichinatoziva kuti mamiriro okunze achanga achizoita kuti mvura isawanda chadii isu kunge tichiinvesta kunyaya dzemagetsi anouya nezuva saka tinoona isu kuti hurumende inotiona 2030 kuti vision 2030 ikonomi yezimbabwe inenge yava kwadziyo midhu ikonomi magetsi achishayikwa kudai unenge achiita midhu ikonomi unenge achihora ndiani zviri kuitika zviri kuuraya mabhizinesi zviri kuitika zviri kuomesera upenyu vanhu vemuzimbabwe nokuti mabhizinesi akaomeserwa achawedzera zvinhu nokuti achada majenareta vamwe vachatongovhara zvachose
nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi iyi ndo zviri kuitika here kuzambia profesa
kuzambia handinatsi kuziva kuti zviri kuitika nenzira iyoyo here asi hatitatahwa mukurumbira iwoyo kuzimbabwe chatiri kuona ndechokuti tinopromiswa kuti pakati magetsi anenge ava kukwanira munhu wose towazveja magetsi hakuna kwakati kwazonaya mvura ikadhingura zvakati zvakati saka kuzimbabwe hakuna gwara ratati taona rokugadzirisa dambudziko iri kuzhe kwegwara rokusataura chokwadi kuzhe kwegwara rokuti tinotaurirwa zvinhu zvine zenge zvoonekwa zvoga pachena kuti handizvo magetsi atakangori tabudzwa tabudzwazve kuti ari kugadziriswa pakati ari kugadziriswa kuhwange kuchaita solar power yakati ko zvaasingazosviki pakuti azokwana panenge pavakusvika padzidiwo pacho paachazokwana towazve kwakuuya matsamba akaita saaya saka ufumi hwenyika hwezimbabwe hwokufambiswa sei kusina magetsi ufumi hwenyika hwezimbabwe hungazosvika pane yavanoti midhu income na2030 sei magetsi asiko iwari wanodiwa kufambisa ufumi hwenyika ipi neipi zvayo
ko tiri kuona zvekuti nezvitima hazvichafamba chii chiri kumboitika profesa masocha
chiri kuitika kuzimbabwe chandiri kuda tokuonesesa ndechokuti kusaziva kuti ufumi hwenyika hunofambiswa sei ike zvino zvinoona kuti zvitima zvinotakura vanhu muharare zvanzi zvotombomira nekambani yezvitima nrz nokuti havasi kubhadharwa nezvupfuko zvipfuko zvekare ikambani yehurumende haisi kukwanisa kubhadhara voimwe kambani yehurumende national railways of zimbabwe saka wozobhadhara munhu ndiani vanhu vafambi muharare vachaomeserwa zvikuru vaakuenda kumakombi anodhura nezvimwe zvimota zvinodhura saka upenyu hahusi kunatsokunaka tinoona isu kuti nyange tikatarisa izvozvizvi kumabhengi kwakazara maraini avanhu vanenge vachida kudembetera kutava mari dzavo ngatizive isu vanhu vezimbabwe kuti nguva imari varungu vakati time is money vamwe mabhengi anotononoka kuvhura kusa nguva ikoko kusaziva munhu haafaniri kumbopedza nguva ari muraini nokutora mari kana hurumende ichindidzwa ngainibvisise nokuti nguva inorashwa nomunhu unenge ari muraini inguva yokutouraya ufumi hwenyika nokuti munhu iyeye waitera apohwa mari yake pangava paATM mabhizinesi asati avhura panovhura mabhizinesi munhu unenge akutoshandisa mari iyoyo akutopinda muikonomi saka pese patinoona vanhu vakamira maziraini pose patinohwa kuti zvitima zvavhara hazvichafambi muharare ngatizive kuti tiri kutouraya ufumi hwezimbabwe hahuna kwahuri kuenda huri kudzokera shure netsika iyoyo iri kuitika iyoyo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kupa Vachitaura pamusoro pechido chehurumende kuti ipinze basa vamwe varairidzi vanoita zvuru zvinomwe. Mutariri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyika anoratidza kuti panodiwa varairidzi vanosvika kana kupfuura zviuru zana. Vataderera vanoshora budget rakaturwa svondo rapera negurukota rezvemari vamuturi Ncube vachiti mari yakapiwa bazi rezvedzidzo haina chainokwanisa kuita nekuti haikwani kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muzvikoro. Naizvozvo kupinzwa mabasa kwevamwe varairidzi pasina mari yaiswa mubazi iri hazvina zvazvichabatsira.
Panyaya yenhamba yakanzi nehurumende ndiyo yevarairidzi vanyowani vainoda kuti vange vachipinda basa. Zvandinofunga ini uye zvatinofunga semusangano weZimbabwe Teachers Association ndezvekuti izvo zvakanaka kuti vane nhamba yavataura, asi tinenge tichida kuti manhamba ese asangobve chero kwaabva, asi kuti manhamba iwayo awanikwe nezvinenge zviripo panzvimbo. Sekuti pari zvino kana takatarisa pane nhau yekuti varairidzi vashoma, vana vakawandisa. Uye usakanganwa kuti tirikubva mune iya yataiti COVID. Pari zvino tirikutonzwa kuti kunana China yava kuwedzera zvakanyanya.
Saka vataderera munoti kuhurumende pamusoro pekutsvaga nekupinza basa vamwe varairidzi?
Dai hurumende yanga yakwanisa kuti ipinze varairidzi vakawanda kupfuura 7,000 ava vayakaisa, handiwanzoda kuti ndive ndinonyepa. Pari zvino handina nhamba yandinonyatsoziva kuti understaffing irimo muhurumende yakakura sei, asi zvinhu zvatinogona kutsvaga tikawana. Saka asi zvandinoziva ndezvekuti varairidzi vari kutakura makirasi akarema zvikuru anosvika vana vanosvika kuma 60-70. Saka nokudaro hazvizova zvinoita kuti varairidzi vakwanise kubatsira vana kusvika pavanonyatsobatsirika sezvavanofanira kuita. Vana vakange vakawandisa, murairidzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murairidzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Shou, vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuzvipira munyaya yezvedzidzo kupfuura zvairi kuita iko zvino. Dr. Shou vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kuti mari inofanirwa kuiswa mubazi rezvedzidzo dzePrimary and Secondary Education dzinofanirwa kuva zvikamu 20 kubva muzana ebhajeti renyika. Izvo vanoti hurumende iri kutadza kuita.
Notaura kuti mari inopiwa primary and secondary education inofanira kupfuura zvikamu 20% zvebhajeti. Takatarisa bhajeti iri rakapa zvikamu 14%. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yatisingaoni ichizosvika pamari inodiwa navarairidzi US$540. Chechipiri, mari yakaparurwa iyi iri mumari yeRTGS yatinoziva kuti imari inopepereswa nemhepo isina udzamu. Saka hationi ichikwanisa tozopedza gore ra2023 iri mari inobatika, asi kuti imari inoyeredwa neinflation inodyiwa napongwe.
Maida kuti deni hurumende yaita sei apa, Dr. Joe?
Taifunga kuti dai vakaparura budget ravo riri muus dollars kamwe zvaibatika zvikapa kuti bazi reeducation rivewo nani. Asi tichitarisa budget iri rinongoramba bazi rakareruka somusha watamwa uyezve rakatsvagunisa mutakura. Chechitatu, tine vana almost 5 million, ende takanzwa hurumende ichitaura iyo kuti ichada kuti kuve ne free education. hationi budget richikwanisa kuti vana vadzidze mahara zvikuru sei tichitarisa kuti mwana wega wega anoda about US$50 pa kotoro roga roga kuti tinge tichiita free education. Saka kuti tione mari ichikwana kuti ti multiply na 5 million to multiply 5 million by 50 US per term tozomatwa na 3 hationi iri pomari tinongoona pasi na kampumburunje ka fish kanyama kasina muto saka hationi zvichikwanisa kuvandudza bazi re education zvikwanisa kusapota vana chechina tine updated curriculum. Updated curriculum inoda kuti inge iri pa budget vana vasaremedza vabereki nemakala asi kuti zvinge zvichitova pa budget varairidza chikwanisa kuti vate ma workshop emakala kunyangwe zvichida kuti arijuse ku about 1 asi vana vechikoro varairidzi vanofanira kuti vaite ma workshop makala asingaobva burden vabereki hationi zvichibuda pa budget saka matauriro edu ndiyo kungoti tinoona sokuti vamutulinwe vakatadza kurespekta mafundamentals ama budget patinoona kumoku kwakawanza asi kumwe kuna na education na health kusina kusvika kuma budget timelines akatendera mwana ma African countries.
Avo vange vari mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mibvunzo yatatumira mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vasevhi yakasvikuwere vanoti havazofi vakakumbira ruregerero kubva kuZANU PF asi vachiti vangakwikwidza kuva mutungamiri wenyika kana vanhu vachida kuti vavatungamirire. Sunday Mail rinoti vanoona nezveutano muguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwedzi miviri yagumi guru nambudzi Harare yakawana vanhu chiuru nezana kana kuti 1100 vakabatwa nechirwere chekorera vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kweguta mukuwanisa vanhu mvura yakachena muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe nguve iwe, owe ni nguve wewe, ndiwe sellout guru nyika iwe, ne ZANU PF ya kuna natapa za mkali. Ya the biggest sellout of our country ni, nyika yedi ya apana kana jini chichiri functional, taka kure suzu zoti nyika yedi ya kanaka. Asi nini ZANU PF yenyi machima, ma degrade nyika yedu kuita kucha dongo, ni une kutonga kwenye kwe ZANU PF kusani basarisi. Hakuna izo zozo kutipa nziku mfambo juu za vanu, kusani basarisi, mchai siya nyika, siya nyika hii. I see any kind of Zimbabwe is a taste. Even if you let people sit over on Berimba, Berimba is sitting in his house, yes, it's written about his house. Bakum Nenekuska, Kwesiko, Varakunavakai, Makwere, Russia, Kupim, Pandashango, this one in Berimba is sort of your wounded fears, then Bassaros, Teros, Nabas.
I think that's what I'm going to do. plastic receiving, plastic receiving. Magadi ni ko kuzokoroza shakata ukwani koko dini. Ah, mandora uyomuvuze kuti mandora. Sija kuwana mbere zvawakaita. Hazviti mandora. Zvekutengesa chinhu chakagurwa navanhu shuwa. Kuda kuti kuve ne one party state. Hazviti izvozvo. Sidokuda kuti munyika mune neopposition. Ndiwo kuda kuti zvinhu zvinake zvindirire mberi. Tinongoti shamisahoye. Shamisahoye. Chibva munangagwa chibva. Chibva munangagwa chibva. Shamisa ngapinde panyanga. Ngapinde ngaparara. Chaneta isu. Nekugara musango. Tuda kugara una vana vedu. Kuti tigare zvine vana. Pasina tisingashanda zvibetsere. Tinoti zvekugara mumusango zvikotori nani dani kuenda kuZimbabwe. Kozi kuZimbabwe hakuna kana chiriko. Kunongori nhamo yega yega. Zvinodova nani kunotodawo navo zvishoma izvozvo. Tobetsereka nemhuri dzedu. Asi tinongoti ngapinde zvake mukomana. Ngapinde mukomana ngapinde.
Ndichizvini kuma mukasei nemhuri yeZimbabwe. Uyo anonzi Mangwana uyo baba anezi kuti pfungwa dzake anofunga nekupi kana kuti maziso rake kana richiona kana ane njere paipi sensi dzakakwana ngasati dzanenge dzine disiplini. Disiplini chii une izendevu? Vanhu vari kuurava vese havasi kuona kuti izendevu. Saka more blessing and wakapudzwa ndii netivusi haana kubuda here jambot nezanupiefu. Saka chii chikaita kuti vasikana vagare mujiri vagare mujiri kuti havana disiplini? Vanhu vamwari toda kuti titaure chokwadi. Toda kuti titaure chokwadi Zimbabwe inei kana ikaramba yakada zvizvizvi haa ngatiendei 2023. Chindinoziva nechekuti iye vana mahati vari kufamba futi vachitaura nyaya yemasabhuku vachiti totoganisa upenyu hwemasabhuku futi ngavaganisa upenyu hwasabhuku mupapaimba pake kwete upenyu hwevanhu vese atiwanaza kuti kuna sabhuku chete vada kupa mari sabhuku sabhuku ngachipuwa mari iyi asi vanhu vese vasingapushi vasingapuwi mari vachavhotewona sabhuku mumwe iyende uchavhotera pfungwa dzakadzakwa tirikujairwa nevana tirikujairwa nevanhu vasitijaira kuchava kudaro mhani ngavafungire pfungwa dzatinofunga vakuona muono watinoona wezvi tikwanise kuindira mberi. Chikwasi kinda mbere tisi sana sana wezi babu kutu iwo jika chachika kutu mjom bamba kutu uji utata uwo jika chika bamba kutu utata munu wese kani hoteli uwo chumani zoni ni hoteli hii hoteli asi uwo jika chika kutu bamba kutu ina nisi uwechika kutu uwo mwono hindi mani zoni hoteli uwo 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 Zimbabwe ngaire nyakasi kunonguka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muDR Congo pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda chibvumirano cherunyararo nevakapandukira hurumende yavo. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitiwa mudunhu reGoma muDR Congo.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasirose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi Gati sakanganwe vatigiri ve mutambo uyu kubva pasi rose uye ivo ve mudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Mangwana nakanaka vatereri yasvika zvenguva iya yokunzwa pamusoro penyaya dzenhabvu. Tinoda kutarisa mitambo yakatambwa nezuro semazuva ese tine nyanzvi Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona nezuro. Brian, pamitambo yakatambwa nezuro chii chaunga titaurira?
Yes, pamitambo yakatambwa nezuro mukoma wande zvazvine masurprise. Ndaifunga kuti Belgium icharova Morocco, but yakarova 2-0. Belgium yanga iri ranked number 2, sekuziva kwenyu kuti ndo yanga iri mafavorites as well yokufunda the tournament, but tifunga kuti ingarohwe neAfrican country 2-0 zvinhu zvakandishamisa. But ndichiona game racho, Morocco iteam ine skill nequality inokwanisa kumecha even my European countries themselves. Ndakaona the way Morocco played, ende ndikuona Morocco ichikwanisa kuve one of the African teams ichaqualify ku the round of 16. Then bva paita Japan ne Costa Rica. Costa Rica yakamisa kuti yarova futi Japan. Japan inova yakarova German. Saka Costa Rica yakarova 7-0 ne Spain, kati yakabva yarova Japan. Zvichireva kuti game group iri richiri wide open. Hapana ati ave a clear winner kuti achangana achapinda mu the round of 16. Then Canada yandaifunga kuti vanenge vagraduata va in the big boys havazoratidzwa neCroatia kuti muchiri kuda kukura. Yakarwa 4-1 but Canada zvayo ine team yacho is for the future. Yakarwa 4 just for my mistakes akachiwira kuma players. Especially with defense. Then the game where I kind of like is there is Spain and Germany. To me, that game, even final on the Gasayona, that game was the final because the game is everything. Technical approach, both teams, and we really saw Kuti, my teams actually show my powerhouse. And the Rakaparari Mangange, which I feel like it's fair. But as no point, Germany can't say Kuti, Ikarawa Costa Rica. In a chance that he wants to qualify to the next round. But last time, I now qualify.
Msekiwa, nasi manje, kune mitambo 4 ya kamirira. Tuatanga mgroup G, Cameroon, itisanga na Nesebia. Munori wana se gemir.
Inzu kuna kutima African countries, wapinde mwa round of 16. Saka nduku supporta Cameroon kuti ikwase kurova Sabia. And the Sabia, haizi timu ye manga. Itimu ya kasimba. Saka kama nilofana kutoya yakato simba kuti irove Sabia. Bwese haona pa game ravo, Sabia, taka chamba last time, near Brazil. Even though yakarova, but you can tell kuti Sabia itimu ya kasimba. Saka Cameroon bayo yakasimbisisa. Kuti irove Sabia. Tuna kuti pave ne more African teams to qualify.
Imu group G nakare Brazil irikusangana ne Switzerland. Nasi. Mnori wana seka.
Uyumu kwa. Brazil takaye wana yakarova Sabia. Paya 2-0. Switzerland is very weak. It's a weaker team than Brazil. I don't want Brazil to qualify to be the second team after France to qualify in the round of 16. Because Brazil, seven under Haida, itime kuti Afrika Musika wina tournament.
Mu group H, South Korea ne Ghana, munoona sekuti South Korea ingaita mashurai akamboita.
Ghana itim ine a long of young players, the second youngest team in World Cup. Ndakashamisika with the way they played against Portugal. Ndikuona Ghana ichirova South Korea.
Mutambo wekupedzisira wanhasi mu group H, Portugal irikusangana ne Uruguay.
Ndiri muwashitondisi, ndini tanono kawande, ndichikusarisa ino mfaro.